Mauto ndo kune simba rava mukati. Mauto kuvatori kumapurisa ndo kune simba rava mukati. Vamugabe simba ravo haisi kusiri muvanhu. Mukatarira election ye 2008 muna June ranofia. Ranofia yakaitwa nemauto anga ari muuniform. Mauto anga akaiswa nyika yese ndo yakadzosa vamugabe muutongi hwavo after vadyiwa navashangirai muna March 2008. So simba rava mugabe harichazi mumvura harichazi mwana. Simba rava mugabe riri mauto. Asi mutemo wenyika haubvumiri kuti mauto anga achiita zvaari kuitirwa nezano. Zvine dambudziko. Vanongova kupindira mucivilian politics, electoral politics, asi basa remauto ndorokuprotecta the territorial integrity of the state and to make sure that the country is safe. Zvavari kutoita handizvozvo asi chinonetsa ndechekuti vamugabe haakwanisi kuti vavanyanye kuvapingudza nenyaya yekuti ndo vanovapa simba ndo vanoita kuti varambe vari mupawa nokuti vanenge vachizviita zvikuoporitiv asi dambudziko raana vamugabe ndirokuti mauto aya apinda mumba maumuzano auna kutitemera kuti achatore pawa kana kuti simba asika vamugabe ndiani ndo nyaya huru ipapapo
asi zvingakonzere matambudziko akaita sei tichitarisa kusagadzikana nekunetsana kurimo imomo Zanu PF iko kupindira kwemauto
zvatokonzera matambudziko dambudziko riri munyika munoreezveupfumi nenyaya dzezvematongerwo enyika ratokonzerwa nemauto nokuti de kuri kuti mauto anga asina kupindira asingapindiri mupolitic denika chokutanga ingadi atisina kuita maatrocities kunana gukura hurungi chechipiri ingadi atisina kuita dambudziko ratakaita munana 2002 vanhu vemudt vachikongwa asi dambudziko retichaita guru nokuti vamugabe vamutana vamunhu mauto akabvumirwa kuti arambe achiita zvokupindira kupolitiki yezanu zvichiita nezvokuti patiri kuindawo hakuna kuchena ende muzanu munokwanisa kudeuka ropa